Manera kana kamuri Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro kana kava tereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo chivabvu 15/2022. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nditi ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu cheZimbabwe tanga tiungaziwo kuti kuti mukiranya wacho ari pasi ari kupi.
Zimbabwe yoramba zviri kutaurwa nevachuchisi veUnited Nations zvekuti yaichengeta protest mupiranya aidiwa kuRwanda nemhosva dzekuponda vanhu.
Kwa hili tunawana senge kuda hinya ya ye kuti hiyo kumedi ya Zimbabwe zunu zaitika wane senge shaka kosha sire kisaka machibuma kana kuwa kusawane hanya kuti waka wana kuchengeta munu aka uraya vanu waka wanda kudaro majino saiti reka utikwe
asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti hurumende iri kuwanda nemunwe
Kugweru tanga tine vhiki rari tichipembera mavhota takawana pamukobha pabaelection yakapfuura tichiita celebrate vanhu vakatsigira musangano weyelo uye tichipara hwaro kuti tichafamba sei kusimudzira vanhu
zvuru nezvuru zvevatsigiri vebato rinopikisa reCCC zvoenda kumusangano wekutenda kukunda kwarakaita sarudzo dzemabaelections mugweru muna kurume Ii ndiyo mimwe msore nao zeduza nasi zichiwa kwa muri zichiva kuno ku Studio 7 irimu Washington DC. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava varamba kuti Zimbabwe yainge ichengetedza Proteas mupiranya uyo aidiwa nemhosva dzekutungamirira kupondwa kwevanhu vanodarika zviuru mazana masere kana kuti 800,000 kuRwanda muna 1994. Hurumende yeAmerica yainge yati anenge apa umbowo wekuti ari kupi aizopiwa mubairo wemari inosvika mamiriyoni mashanu ekuAmerica. Vachuchisi veUnited Nations vaitungamira kutsvaga kwake vanoti mupiranya akafa muna 2006 akavigwa muHarare. Ambasada Shava vanoti Zimbabwe yakashanda neUnited Nations kumufukunura kuti aonekwe nenyanzvi kuti ndiye here kana kuti kwete zvakazopa kuti azivikanwe. Vanoti nekudaro hapana chekuvanza. Vatiwo hurumende yapiwa gwaro reongororo yeUnited Nations uye yatanga kuita ongororo yekuona kuti chii chakaita kuti mupiranya agare munyika kwenguva yakareba kudaro achitsvagwa. Mukuziya nyaya iyi Tabata Vashava.
Pane statement ichabuda mupepa ramangwana ratiri kutsanangura kuti isu seZimbabwe tanga tiungaziwo futi kuti mupiranya wacho ari papi ari kupi. Nje statement iyo ndiyo ichati guide. I don't have a copy of it here, but no statement yatiri kuisa iyo.
Asi imi seZimbabwe manga mushandawo here nevanga vachiongorora veUnited Nations apo?
Tatishanda nawo pese pavanga vachiuya zvese zvavanga vachida zvokubatsirwa pabasa ravo tatitivaitira hapana chinhu chatati tichivanza kwavari.
Asi sehurumende pane zvimwewo here zvamuri kuita kuti muongorore kuti zvakafamba sei kuti anga ari munyika kwenguva yakareba kudai?
Iye zvino nokuti ava vava neripoti yavashambadza vakasvika nekwatiriwo takutarisa izvo kuti saka chii chaimboitika nenyaya yamupiranya.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika ambasada Frederick Shava vari parunare muHarare. Asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vanoti havatenderane nemashoko avashava ekuti hurumende yaisaziva kwaive namupiranya.
Ina munoona senge kuda ipapo panova pasina chokwadi chakatisibei because yanga ari munyika kwenguva yakatirebei kubva pakaitika genocide iyi. ende kune utaurwa zvekare kuti Mpiranga aiita achipinda munyika achimboshandisawo futi ndege dzenyika and izvinhu zvokuti izvozvo zvaitozikanwa nehurumende saka ini kwandiri ndoona senge kuda ipapo panogwa pasiri yapasina chokwadi
asi chingava chikonzore chei chekuti Zimbabwe ide kuchengeta munhu akadai achitsvagwa nenyika dzepasi rose
ini ndoona senge kuda kushaya tingati seriousness nenyaya dzakakosha kudai because genocide crime against humanity and tinozovawo zvinoitika kuZimbabwe zvokuti vanhu vanongourawa vanhu vanongodisapiswa pasina accountability so ndoona senge kuda inyaya yekuti vanhu vari muhurumende kana kuti hurumende yacho havanyatsokutora masikesi akadai so very seriously and also tinoziva kuti Zimbabwe inoramba futi zvekare kuva member of international criminal court and inoramba zvekare kuva member yeconvention against torture navo anzi mitemo yepasi rese inoona kuti vasimbise mitemo yavo kana iri nyaya dzemahuman rights saka ndiri tinoona senge kuda inyaya yekuti iyo hurumende yeZimbabwe zvinhu zvaisingaone senge zvakakosha sterekiti saka vachibvuma kana kuva kusava nehanya yekuti vari kuchengeta munhu akauraya vanhu vakawanda kudaro pagenocide recount quest
tichitarisa kudyidzana kweZimbabwe neRwanda kunosara kwarapapi chaizvo nenyaya dzakadai
ndoona senge kudyidzana kwavo kunogona kusitena tingati marelationships avangachizama kuda kubuilda because toza kuti Rwanda mai manje yaidawo maticha anobva kuZimbabwe kuti auye achishanda kuRwanda zvingora zvidaro but zvakadai so zvinositena atingati marelationships because ivo vanhu vacho veRwanda vanokoshesa nyaya yegenocide zvakasimba tinozva kukaitwa matare ekuvidza vanhu to justice panyaya idzi and ivo vanhu ivavo varudzi vakazovaya kuZimbabwe zvinositrena atikati ivo vatations even mafeelings towards vanhu vemuZimbabwe kuti hamungave muchichengeta munhu akatiita izvi kwenguva yakareba kudai so imi muchidinaya kuti hamuzivi kuti aripi
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nasi vange vari kugweru uko vange vachiita musangano wekutenda vatsigiri vavo vakavhota musarudzo dzemabyelections dzakawanda dzacho dzikakundwa nebato ravo. Vachamisa vashora zvikuru mitemo yehurumende yekuedza kugadzirisa upfumi hwenyika yakaparurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuedza kudzikamisa upfumi. Nezuro vachitaurawo nebepanhau reSunday Mail, gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube vakati hapana kudzokera shure pakushandisa dhora remunyika, vachikurudzira vanhu kuti vamboshandise dhora remunyika nerekuAmerica pari zvino vakamirira kuti dhora remuZimbabwe ridzoke. Asi vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti kushandisa dhora remuZimbabwe hakushande. Ngatinzwei hurukuro yataita nemutevedzeri wemutauriri webato ravo vaOstalo Siziva.
Nda kugweru tanga tine vhiki rari tichipembera mavhota takawana pamukobha pabyelection yakapfuura tichiita serebreti vanhu vakatsigira musangano weyelo uye tichipara hwaro kuti tichafamba sekusimudzira vanhu in terms of our program kuparlament nekukanzuru kuti tichaita sei setribuc government kana tapinda neuye nekugadzirira kuti takuenda kusarudzo dza-2023 saka nyaya yatakaita pabyelection inenge iri nzvisa yatinotei chirungu side meal because takugadzirira main course inoya-2023 vati kupinza vachamisa pachigaro saka mutungamiri wedu thechambion chief vachamisa vangu varipo aita special occasion nevamwe vatungamiri eCitizens Coalition for Change.
Asi tiri kuona kuti nyika yakatarisana nematambudziko akawanda tichitarisa nyaya dzezveupfumi kushaya simba kwedhora. Zvii zvavari kuvimbisa vanhu kuita vachamisa kugadzirisa matambudziko akasangana nenyika?
Zvo nyaya yabatwa nemutungamiri vachamisa vachitaura kuti munyika taita problem yekuuya kwemapurisa akawanda nyaya iripo pa economy ndeyekuti hapana confidence. Vanhu vemuZimbabwe havana trust naMuthuli Ncube, havana trust navamunangagwa. So nyaya yekutanga yakataurwa navachamisa ndeyekuti nyaya dzemari takavaudza kare vakomana nevasikana vari muzano. Inyaya yedeficit yeconfidence. Paridiwa confidence pa economy. Hapadiwi mapolicies anogadzirwa usiku nekuti anokonera kushanda zuva rabuda. Ndo nyaya iri kunetsa. Chechipiri, vataura nyaya yeprogramu yekuti tinofanira kudzosera US dollar nebasket of multiple currency regime kuti tiwane mari inotenga tichigadzira nyaya yeupfumi, in particular nyaya yegold, kuti ndo yakakosha kutiite magold reserves kuti tidzosere currency yedu Zimbabwean dollar. Saka in the immediate term, tataura tiri kuproposa nyaya yekudzosera kweUS dollar as official currency of trade kuti tichigadzira nyaya yedu.
Asi kavasizi vamuromo hauzarirwi nerwizi, vachamisa vanga vachivimbisa kuti vanoita sei chaizvo kugadzirisa nyaya dzezveupfumi nekuti kutaura kunenge kuri nyore.
Vataura nyaya yekuti tinoita sei kuti tigadzire nyaya yeupfumi munyika. Vanhu vari kutambura mari dziri kubiwa. Nyaya yavataura tiite block malikages. Mari tinolose more than 2 billion through my illicit financial flows. Saka ndo nyaya dzinofanira kugadzirwa. Corruption. Ndo nyaya yataura nemukuru wachamisa kuti kana vapinda vanofanira kudziya nenyaya yeimpunity. Kana vapinda vodziya nenyaya tiite restore confidence in the international market. Nekuti hatigoni kutaura kuti tiri kuti mabhanga auye achichisupplya nekutisapota. Isu tichitaura tinovhara lending yemabanks. Idzodzo handidzo economics. VaMuthuli Ncube vanoziva vasati varasikirwa neconsciousness yavo. Vaiziva kuti ndinofanira kuitwa. Vakazvitaura kuti ngatibvisei bond note nekuti bad money drives out good money.
Gweta, avo vanga vari mutedzeri wemutauriro webato reCCC vaOstalo Siziva vari parunare kuGweru. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto United Nations anochengetedza runyararo anoti vakapandukira hurumende yeCentral African Republic vanozviti Union for Peace in Central Africa vakauraya vanhu gumi mumusha weBokolobo nemusi wemuvhuro svondo rapera. Mauto anochengetedza runyararo kubva kuMauritius atumirwa kunzvimbo iyi kunoona kuti vanhu havarambe vachiurayiwa. Finland yazivisa nhasi kuti yave kuda kuve nhengo yeNATO kunyange hazvo iri kuyambirwa neRussia kuti kuita izvi kuchauya nezvirango zvakaomarara. Finland ine muganhu neRussia. Mutungamiri weFinland vaSauli Niinisto nemutungamiri wehurumende vaSanna Marin vazivisa nhasi muguta guru renyika iyi reHelsinki kuti vave kuda kupinda muNATO. Imwe nyika yakavakidzana neFinland, Sweden, inotiwo iri kuda kuva nhengo yeNATO. Munyori mukuru weNATO vaJens Stoltenberg vanoti vanotambira nyika mbiri idzi. Russia yakatodzima magetsi muFinland nekuda nechinangwa chekuiranga mushure mekuzivisa kuti yave kuda kuva nhengo yeNATO. Dzimwe nhengo dzehurumende yeAmerica neUkraine dzaita nhaurirano muBerlin nhasi dzichizeya nyaya yehondo iyi. Ukraine nezuro yakatanga kurwisa guta reIzium riri pasi peRussia. Russia iri kurwisa zvakasimba kuDonbas kuti iedze kutora dunhu iri asi zvinenge zviri kunetsa. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro nemumwe mukuru musangano reHugh Zimbabwe vaEd Knowledge Mandikwaza.
Isu tiri kushanda nevechidiki tichivakurudzira kuti vashandise mimhanzi kana kuti nziyo dzavanoimba munzvimbo yeAirport neHope nedzimwe nzvimbo dzakadaro kuti vakurudzire runyararo. Tinofunga mukoma munozviziva kuti nguva zhinji mumakomuniti matinogara vana vechidiki vakomana nevasikana ndivo vanowanzokushandiswa kuti vakonzere mhirizhonga. Vamwewo vanongokonzera mhirizhonga pasina vashandisa asi nenyaya yekuti vari kuabhusa zvinodhaka, zvinotsima drugs. So drug abuse is one thing that we are also dealing with. We encourage vana vechidiki kuti vasiye zvinodhaka, vagone kutevedza gwara rinoita kuti chouviri chiwanike muupenyu, vakwanise kusimudzira gara kwavo kwakanaka. Munyararo zvisina mhirizhonga kana kupokana kana kukakatidzana. Chakanyanya kukosha ndechekuti izvozvi zvakatarisana nemaelections ari kuuya muna 2023. Tinoda kuti vechidiki vakurudzirane kunoregesa kuvhota, uyezve kuvhota murunyararo nekuaccepta mapolitical differences avainawo pasi remekedza mitemo yenyika, zvakanyanya constitution.
Muri kuti vechidiki vakurudzire runyararo kuburikidza nenziyo, ndevapi vamwe vamuri kushanda navo munzvimbo dzabataura idzi?
So tiri kushanda nemaupcoming artists vatinotizvo, vaimbi vachiri kungotanga vechidiki, vasimudzira pabasa ravo rekuimba, asi nekutiwo vakwanise kuimba zvinhu zvinosimudzira runyararo munyika yeZimbabwe. Zvakanyanya munzvimbo dzakawanda vanhu vakatarisa nzvimbo dzakaita seFOS, dzakaita seHope, uyewo kumamisha uko kusinganyanyi kusvika information zvakanyanya. Asi nemimhanzi munoona kuti vanhu vanoimba vanotevedzera zvinoimbwa nevaimbi, nekuti vanenge vakaita semacelebrity kwavari, zvinovandudza kusvika kwenyaya yerunyararo nekudzirwa kwemhirizhonga nemakatakanwa, uyewo nekukurudzira kudzivirirwa kwekushandiswa kwezvinodhaka.
Saka chirongwa chenyinji chiri kutambirwa sei naivo vaimbi vachiri kusimukira nevamwe vechidiki munharaunda idzi?
Isu tinoona kuti vechidiki vazhinji vari kutitambira zvakanaka, vari kutitambira nemaoko maviri, nekuti vari kubvumawo kuti vana vechidiki vazhinji, vakomana nevasikana, vari kunyanya kushandisa zvinodhaka, zvinoita kuti vapedzisire vapinda munganiwani dzakawanda dzinosanganisira mhirizhonga, uyewo kukanganiswa kwekodzero dzavo, uye zvinoita kuti vatadze kukura vane utano hwakanaka. Kumwewo vechidiki vari kuzvitambira zvakanaka zvekare, nekuti mashoko ekuti vazive kuti zvekuvhota unorejesa kupi, uye zvinotarisirwa kuti unge uinazvo zvinowanikwa kupi, vanenge vasingazvizivi. Saka kana meseji ichitaurwa nevanhu vane zera ravo, uyezve zvichitaurwawo kubudikidza neentertainment, zvinovanakira zvakanaka, uye zvinoita kuti vakwanise kutapirirwa vachiitawo zvinhu zvinoita kuti vakwanise kucontributa muzvinhu zvinosimudzira nharaunda yavo uye nyika yavo zvakanakisa.
Munokwanisa here kuti muvaunganidze? Zvinenge zvichifamba sei kuti saka muri kuita mashow here kana kuti?
Izvi zvinodependa nezviri kuda vana vechidiki. Tinoita maconcert avanoronga ivo, voparidza shoko rerunyararo nekudzivirira mhirizhonga nemakatakatano vakache zvavo ivo, uye nekudzimbisa mimhanzi yavo mune zvakanaka.
Munenge muchiita sei kumaruva? Muri kuita zvirongwa zvimwe chete izvozvo?
Zvirongwa zvimwe chete mukoma, hapana chinosiyana. Shoko nderimwe rekuvandudza runyararo kudzivirira mhirizhonga nemakatakatano, nekuti hakuna nzvimbo inobudirira, wedza mudhorobha kana mumaruva, haibudirire kana kuine mhirizhonga. Kana vana vachishandisa zvinodhaka, hapana chinobuda. Chouviri kushanda kwakanaka zvese hazvibudi, asi it's only when that message gets to everyone that you will be able to have people working together murunyararo uye mukubatana.
Sei vechidiki vari kushandisa zvinodhaka, uye muri kushandawo sei nemapazi ehurumende kuona kuti dambudziko iri ragadziriswa?
I think you reckon kuti even mukuru wenyika vakaparurawo chirongwa chekuti vanhu vakwanise kuwana information yekuti vasashandise zvinodhaka, nekuti idambudziko ravakaonawo kuti rinenge rava kuvandudzika kana kuti kunyanya munyika yeZimbabwe. Veruzhinji vechidiki vatinotaura nawo vanoti nekuti havana mabasa, zvinoita kuti pavanenge vakagara mumaraini mudzimba mavo vasina zvokuita, vanopedzisira vakungofunga kuti tinovaraidzira kana tikatora zvinodhaka. Zvinova idambudziko hombe. Asi kudai kuri kuti kune nzvimbo dzinowanika mabasa kana kuti vanowana zvirongwa zvokuita, zvinova izvo zvatiukurudzira, zvinoita kuti vana veruzhinji vasashandise zvinodhaka, uye zvinoita kuti kana vaine chekuita havapanisi kuzopinda mungwanani dzinosanganisira nyaya dzemhirizhonga kana kuparadza mhosva dzinoita kuti vazopinde mumanjere.
Avo vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reHeal Zimbabwe Trust vaEd Knowledge Mandikwaza vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munodipa simba.
Jesu simba rangu
simba rangu Jesu simba rangu.
Maneru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kunzwa kubva kwamuri pamusoro penyaya yatakanzwa svondo rapera pamusoro pekuti Mwari zvaari wemasimba ose akadini kungoti kumunhu ndakuregerera pasina kudeuka kweropa.
Ya, makadi zvenyu mukoma Tanonoka Wande pastudio 7. Ndotenda nechirongwa chenje zvechitendero. Tinoda kutenda mukutaurana narishere matarirano achingori pa Cape Town ipo paya. Ndoda kutenda nemuteereri akabvunza mubvunzo. Akati zvoni iye hanzi kwaMwari zvaari Mwari wamasimba ose. Vakadii kungoti kumunhu ndakuregerera paakanga atadza mupindure Eden.
Uyu mubvunzo wakanaka chose, munotii kumuteereri uyu?
Muterere wedu anozviziva kuti Mwari ndiMwari wamasimba ose. But manje akudauta umasimba ose waMwari nekuda kwedanho rakatsorwa naMwari wamasimba ose kudhila nemunhu achinga atadza. Chandoda kuti tisikwe musoro nechekuti zvese zvakaitwa naMwari zvakatinakira. Zvimwe zvinhu hatikwanisi kuti tizvinzwisise asi tichazozozvinzwisisa kugare gare. Zvinoitika nechekuti kudai Mwari vakati kumuAdhamu nakuna Adhamu naEvhu ndakuregerera ichirarama achirarama izvenyu makadaro, it means aifanira futi kuregerera futi Satani otomudzosera kudenga panzvimbo yake. But zano raMwari reruponeso harina kumira harina kumira rakadaro. Mwari ndiMwari wamasimba ose, yes we know that. Saka pau pausimba rose wake iye Mwari akaona zvakakodzera kuti tirarame takatodaro. Ende zano reruponeso ribiri rakadaro. Hatifanyi kunyanya kukweshena mibvunzo sitere yekuti Mwari izvakazozviitirei izvakazozviitirei. Izvozvo tichazvinzwisisa kana nguva yekuzvinzwisisa ichinge yasvika. Pane mubvunzo unondinakidza kwazvo uri pana Job chapter 21 verse 22. Unoti ndianiko ungadzidzisa Mwari kuziva? Zvari anotonga nyango nevari kumusoro. Kureva kuti hakuna angati Mwari dai akaita izvi zvingadai zviri nani, because hapana anoziva kuti akazviitirei. Saka pointi yekutanga muteereri ndeyekuti dai Mwari wakangoti kumunhu ndakuregerera, anga aifanira kuti kuregerera Satani nengurozi dzake vodzokera futi kudenga. Pointi yechitu ndeyekuti zano reruponeso rakarongwa naMwari pakatoona kuti chivicho rakatotinakira isusu, nekuti makatoverenga Jesu anonzi the Lamb of God which was slain from the foundation of the world. Kureva kuti zano reruponeso rakagara ratogadzirwa ritoripo kudhara munhu asati atadza. Mwari wakatona zvakatonaka akatona kuti izvi ndizvo chaizvo chaizvo zvinofanira kuitwa kuti tidhile nechivi. Saka Mwari zvavakaronga nemarongero vakaita zvakatinakira. Then the other thing ndechekuti Mwari havana kungoda kungodhila nekuti munhu ndakuregerera, asi vanoda kudhila nechivi and vanoda kuti munhu ave netotal obedience. So if we live munguva yekuti chivi chinenge chiri pakati pedu, then we choose to obey God. Nyango kudenga akuzove nedambudziko, tinogara zvakanaka because we chose to obey God. But situation yakanga isiri favorable, situation yakanga isina ichitidhonza kuti tinokwanisa kuramba kuteerera Mwari, but takachuza kuteerere Mwari zvakaoma kudaro chivi chiri pakati pedu. What more tava kudenga hakuzowanikwizve any kind of rebellion. Ndichasamaraza mapoints acho nekuti 1, Mwari vaida kudhila nechivi kure nengoti munhu ndamuregerera. Dai akangoti munhu ndakuregerera, icho chivi chisina kudhiliwa nacho chisina kusvika kuparadzwa, zvanga zvichangoramba chiringoripo dai zvakare zvemwari vakati kumunda kuregerera zvaire vafuti kuti satani zve aifana kuregererwa nengrozi dzake chetari chengrozi dzakadzimwa dzokudenga dziyadziya aifana kudzosera panzvimbo dzavo ende chetari ndechekuti mwari nesimba ravo ravainaro roma kuti ndemasimba ose vakatona zvakatonaka zvakakodzera kuti vadhile nechivi nemhando iyo saka the plan of salvation zano reruponeso rakatonaka rakadaro because rakaitwa namwari wemasimba ose saka tatenda kuti mwari ndewemasimba ose ngatitendewo futi kuti zano reruponeso nemaitiro arakaitwa iwawo zvakatotinakira zvakanaka zvakadaro
vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana zvechitendero zvamunoda kugovana nevamwe tumirai maaudio enyu pawhatsapp number dzinoti +1 301 919 8140 namba idzi ndedze zvechitendero chete ndiri tanonoka wande ndichiti musara zvakanaka
Aiwa tinotenda zvikuru tanonoka hwande uye tinodawo kupa kutenda kukuru chikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tombotarisa nhau dzemitambo yenhabvu yePremier Soccer League yatambwa nhasi. Mutambo wange wakatarisirwa zvikuru pakati peDynamos neHighlanders kuBurbafield Stadium hauna kuzopera zvakanaka nenyaya yemhirizhonga mushure mekunge Highlanders yanwisa chibodzwa ichitungamira 1-0. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutambo uyu wanga usina kumira zvakanaka vatsigiri vezvikwata zviri izvi vachikanda zvinokuvadza munhandare vasingafare nemabatirwo epembe. Mubongo izvozvo imomo mutambi weDynamos Bill Antonio apiwa kadhi dzvuku ndokusiya dhimbare ine vatambi vasingakwane 10 nemumwe chete munhandare. Papera mutambo uyu mhirizhonga yaendera mberi panze penhandare vachiviri vezvikwata zviviri izvi vachirwisana. Mune mimwe mitambo yatambwa nhasi Triangle yarova Cranbourne Bullets 5-2 ndokukwira kusvika pachinano chechitatu. Manika Diamonds yaita mangange 0-0 neBlack Rhinos iyo inorairidzwa naHebert Marowa. Kwapera mitambo yesvondo rino zvikwata zvina zviri pamusorosoro petafura ndeizvi: Chicken Inn 31 points, Dynamos 30 points, Triangle 27 points, FC Platinum 25 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi: ZPC Kariba 13 points, Tenax 13 points, Glower City 9 points, Wawa 8 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda zvikuru Michael. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe yoramba zviri kutaurwa nevachuchisi veUnited Nations zvekuti yainge ichichengetedza Proteas mupiranye aidiwa kuRwanda nemhosva dzekuponda vanhu. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti hurumende iri kuwanda nemunwe. Zvuru nezvuru zvevanhu zvevatsigiri vebato rinopikisa Residents Coalition for Change zvoungana mugweru. Tabva tasvika kumagumo yechirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gives Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela uStudio 7 ngesonto mhla ka 15 kuNkwekwezi 2022 uKeith Stube. Endabeni zethu lamhlanje. Bayakhala osomabhizimusi ngokuvinjwa kwamabhanga ukuba ababoleke imali.
Sikhuluma kanje besilohlelo ebesilulungisa lelinye lamabhanga, uhlelo lwabalwa abalimi abangabantu abatsha ama-youth. Ekade besikhangelela ukuthi baqalise ukuthi bahlanyele ngo-August.
Kulabanye abathi amabhanga kababaniki imali.
Amabhizinisi amancane kuyahlupha kakhulu, kakhulu asikahlangani losizo oluthize selithola kumabhanga.
Inhlanganiso ye-EduLink ithi ilungisela izifundi amaphepha aqondileyo okufunda kwamanye amazwe.
Manje ufika lapho enampundu ngicela abantu ngathi isitukwani abanye ngathi banjani abantu laba.
Lo ke ngowalwa impi yenkululeko yemviyo lezibra. Umculi olodumo uDeborah Fraser kasekho. Salathulula ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulo msakazo. Elizimbabwe lithi lasebenza ndawonye lababedinga uPortras Mpiranya wayedingwa ngele Rwanda esethuswa icala lokubulalisa abantu abaningi ngesikhathi sempi yomvukela kulelo lizwe okwabulawa abantu abaningi. Elizimbabwe lithi lenza konke okwakufunakala ukuba kuvezwe konke okubi okwenziwa ngumpiranya owafela eHarare. Uhlangothi lwe-United Nations Residual Mechanism lusanda kubika ukuba umpiranya wafela kwele Zimbabwe. Abaphethe udaba lolu bathi eleZimbabwe kaliphathanga ngemfanelo udaba lolu. Unumzana Frederick Shaba ophethe uhlangothi olubona ngokudlelana lamanye amazwe utshele iStudio 7 ukuba bakhulumisana ngemfanelo lalabo ababedinga umpiranya. Bayakhala osomabhizimusi ngokuvinjwa kwamabhanga ukuba aboleke abantu lamankampani imali yokulungisa impahla lokunye. Kodwa kulabanye njalo abathi osomabhizimusi abathuthukayo ngabalani lodaba lolu. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Uhulumende wavimba ukuba amabhanga aboleke abantu lamankampani imali, waphinda njalo wathi kulezinye inhlelo okungamelanga zibalwe kulokhu. Izolo kusihlwa umphathintambo obona ngokusetshenziswa kwemali yelizwe, uMnumzana Mthuli Ncube, wethule umbiko othi uZulu uselelungelo lokuthenga ukudla kwamanye amazwe. UNcube uthi kuza kwehliswa imithelo yokudla okuthengwa kwamanye amazwe ukwenzela ukuba abantu bethole ukudla ngemfanelo. Loba kunjalo, osomabhizimusi bathi kuyamangalisa okwenziwe nguhulumende ozama ukuvimba ukugugudeka kwedola leZimbabwe. Okwamanje idola leMelika libiza amadola angamakhulu amane, 400 Zimbabwe dollars, emkambo wemali wensitha. Osomabhizimusi bathi lokhu kuzaqhubekela phambili loba benganikwa izikwelede ngamabhanga. UMnumzana Angriston Sibanda okunhlanganiso yabalimi eye Green Africa Technologies uthi inhlelo zabatsha zilakho ukubhidlika ngenxa yokuvinjwa kwamabhanga ukuba anike uZulu lamankampani izikwelede.
Isinqumo sikahulumende esokumisa ukubolekiswa kwezimali ikakhulu ebalimini, thina njengamakampani asebenza labalimi kusiphambanise kakhulu enhleleni zethu. Sikhuluma kanje besilohlelo ebesilulungisa lelinye lamabhanga, uhlelo lwabalwa abalimi abangabantu abatsha ama-youth. Ekade sikhangelela ukuthi baqalise ukuthi bahlanyele ngo-August. Sokuhle kwaphambanisa yilonke uhlelo lonke ngoba ibhenki kade sivumelana ukuthi leyo bhenki izabanikeza izimali zokuthi baqalise. Ngoba njalo sisebenza silomgomo kumbe i-target. Siya exporter thina sihambisa izilimo zethu ngaphandle kwelizwe. So siyabe silama order kade sikhangelele ukuthi siwa supply siwahambise ngesikhathi esithile sebe sivumelene. So bese sivumelana le bank ukuthi ibank inganika abalimi bethu izimali bazenelise ukuthi balime sihambisanelise ukuthi sigcwalise leyo order. Khathe simase kunje konke sokulize akusasebenzi.
Usibanda uphinde wathi
ngabe bathe besenza njalo bakhangela ukuthi yiwaphi amanye ama sectors aqhakathekileyo a contributor ku economy. Ngoba thina abantu thina silima okwe izilimo ezincane lezo kuthi horticulture singabanye bakhona abaletha yona leyo foreign currency efunakalayo nxa sikhihambisa izilimo zethu ngaphandle kwelizwe. So nxa sesihlesa abalimi bethu bengasatholi usekelo lwezimali kutsho ukuthi lo hulumende laye kasezukuthola ke futhi imali yangaphandle kwalini kwamanye amazwe yamanye amazwe ayidinga kangaka. So umthetho wakhona nje awuzange ucatshangisiswe kahle.
Uyakhala lo nkosazana Patricia Vundla, umqondisi wenkampani ephekela uZulu ukudla eye True Elegance.
Hey, indaba leyo yokuvalelwa kwamaloni leyo isizayenza impilo ibe nzima kakhulu ngoba phela sithembele wona into eneziningi ngoba sisuka ku-COVID kunje abantu baye bengelazimali. So sibe sesirelaya kumaloni wona lawo ngoba i-capital kayikho. Impilo inzima nesisilamabhizinesi aqalayo, silamabhizinesi vele amanye vele ekhona. So nalaya besuka phansi afuna imali abefuna ukuncediswa. So ke usinceda kakhulu masiyithola yena le iloni.
Umnumzana Believe Gawule ongusomabhizimusi njalo okubandla elibusayo uthi amabhizimusi athuthukayo kawatholi imali emabhanga, ngakho ke iningi labo kalizihluphi ngokwethulwe nguhulumende.
Amabhizinisi amancane kuyahlupha kakhulu asikahlangani losizo oluthize selithola kumabhanga. Amabhanga akasincedisi ikakhulu ekubolekiseni izimali, baboleka bona abalamabhizinisi amakhulu abayibondlala abathatha imali lezi besiyazimbazulisa emkambo bedulisa le bekhweza lama rates ikokwenzakalayo kakhulu omumeni wezimali okukhona kathesi.
Ugawule uthi uhulumende uzama ukuvimba okubi okwenziwa ngabanye osomabhizimusi.
Umumo lo okahulumende okumisa ukubolekiswa kwezimali ngamabhanga kube linyathelo elithathwa nguhulumende kuzindlela zokuqeda ubugwelegwele obukhona phakathi kwendaba zezimali emkambo yensitha le eyesilimaza amandla emali yelizwe yokuthenga. Sikubona lapha bonabo abantu ababolekiswa izimali laba yobatholakala njalo besiyakwenza ukuganga okungaphezu kwamandla ngaphandle lapha. So ngawo-ke amabhenki aboleka abantu abalimaza kakhulu, imali zakho neziningi zisetshenziswa ukulimaza imali isisindo samandla emali yethu. Kuningi okubi okwenzakalayo ukulimaza umnotho welizwe.
Ugawule uthi okwenziwe nguhulumende kuzabisela muva amabhanga.
Engibunanzelelayo ukuthi kakhulu kuzatshaya kakhulu abamabhanga ikuthi into yonke nxa ibuya ezama ukuvala ububi isuka isebenzise nzima lalabo abaqondileyo ukusebenza kuhle abayibo bade bezihambela kuhle imisebenzi yabo. Kuthi ke lezi gangi into yakhona nxa kuzama ukujeziswa izigangi kwesokucina sokusafa labanye abantu nje abazisebenzela kuhle sokukhona kathesi ukuthi into leyi lanxa izasebenza abanye izabasebenzisa nzima kakhulu izaletha ubuhlungu obuthile kodwa ke ngezinye indlela kuzaletha njalo ukuvalela amasela ngoba ububi lobu busenziwa ngabantu abatshiyeneyo abanye kade bengakaziwa abangaziwayo yiko okukhona. So ngako uhulumende uthethe leli nyathelo ukuthi abone ukuthi uyavala izikhala lezi ezivuzayo.
Uphinde wathi
ngoba nxa u-finance and economic minister uMthuli Ncube evala isikhala lesi amatsotsi ayavula esinye, xa kuvalwa lapha ayavula esinye. So kunje nje kwenziwe khonokho sebevulile esinye sebedingile indlela lapha indlela abaza kudla ngayo indlela engcolileyo futhi njengayena le indlela abazisebenzisayo laba bantu ukuthi balimaze umnotho welizwe.
Umnumzana Joseph Chuma laye ongusomabhizimusi okubandla lezanu PF uthi bekumele uhulumende ahlolisise okwenzakalayo engakathathi isinqumo sokuvimba amabhanga ukuba abolekise imali.
Bekumele bekhangele lawo makampani abacabangela ukuthi aya abuser imali ngokuboleka emabhanga bese beyingenisa ku black market, kube yibo bona labo abathagethwayo bemiswe, hathi ukubana kumiswe amakampani wonke lamabhenki wonke ubana angasabolekisi imali abanye abantu ababevele beyidinga befuna ukuyisebenzisa ngendlela eqondileyo.
Uchuma ophinde wathi
uhulumende wavele wazitshwa eqala ukungena ngo-2018 ubana uzaba nguhulumende olalelayo. Ngiyathemba ubana bayalalela bayezwa ukukhala kwabanye abantu nxa bekhala ukwenzela ubana kulungisiswe ngendlela epheleleyo. Ye babezama imizamo yokuvala lapha nalapha njengoba nje ubona ukubana abelungu basilwisa ngendlela emangalisayo, bafuna ukubana umkhonomo wethu lo ubhidlike ufe kuze ufike esigabeni sokuthi abantu bagcine bevukela uhulumende wabo.
Kulabantu abaningi abasola okwenziwe nguhulumende ngoba usubhidlika umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa namhla lenze umhlangano wokubonga abantu abavotela amalunga alo eGweru. Umnumzana Gift Ostadlos Ziziba uthi lokhu ngokunye ukukhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Elinamuhla siseGweru eMkopa, lapho-ke esihlangana khona lezi zukulwane zaseGweru eMidlands. Sibonga abantu beMkopa ngokuthi votela kuma-by-election njengoba likwazi ukuba ni-TCC inhlanganiso entsha. So sivumelene ukubana inhlelo esizaziyenza yikubana ke sibonga abantu ngenxa yokuthi bama ngathi basivota-ke basivotela isimo selizwe sinzima, siphakula i-program yokubana sizayenza njani sikuphalamenti ukubana siphushe indaba yokubana-ke impilo zabantu ziyenzwe zibe ngcono, kulungiswe njalo lokumeka sure ukuthi siya ekhuluma izinto ezifunakala ngabantu ukuthi ama citizen centric policies. Sisedalele eparlamente nasecouncilini ukubana sithuthukise impilo zabantu. So i-victory rally le ngeyokuthi siphakule i-program yethu kubalaleli basemiglands lakulizwe lonke ukubana sizahamba njani njenge-TCC, njalo silungiselela-ke ukuya phambili ukubana sizayenza njani ukubana sibe lamanye ama-MP amaningi ikakhulu emaphandleni, silungiselela-ke umkhankaso ka-2023.
Umnumzana Gift Ostalos Ziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change wexoxa le-Studio 7 eseGweru eNkabazwe. Wezemaphandleni namhla sesigabeni seMangwe esabelweni seMatabeleland South, u-Ezra Jesus Banda uxoxa lowalwa impi yenkululeko.
Ye, igama mbani la, hlala nabesathini la.
Igama elekhaya kwakunguRanka Dukhube, lempini kwakunguDaniel Mazibisane.
Daniel Mazibisane?
Yehe.
Lapha ngihlangana nawe lapha, kungapi la?
Lapha kukongwanyana eBatanani Village.
Batanani Village?
Ye.
Ye, asizwe-ke lapha-ke Mazibiso.
Ye.
Ela elilwe lamaqini lesithupheni lithiwa ngubani?
URanka Dukhube.
Ranka Dukhube. Isikhalanga lesi.
Yehe.
Ye. Wena ke ngiyakubona uhlala la. Uhambe nini empini?
76. Ngiwufaka JZT kaJoseph Nkosi.
Kwahamba njalo uthi uzwe empini wonga?
Nganisegoli. Kwasekuthi elusaka kuma radio sebekhuluma bakaJoshua Nkomo. Bethi yeyi bantwana bethu, yeyi ilizwe labokhokho benu liyahamba. Inkosayo ngase ngithi ilizwe labokhokho alenge lihambe, mina ngikhona okungcono ngihambe ngiyokhulula ilizwe labobani labokhokho. Ngikusuka kwami eGoli ayenomngane wami uthiwa uMosi. UMosi wayesebenza komunye umlungu edrive imoto ehambe yofaka umlungu wakhe emsebenzini. Sasoorganiza ukuthi Mosi, yo uyimota yakho ide ikhuphane sina sithathe le moto emlungu sithele ipetrol sihambe le moto le
lijoni moto emlungu
ehe siya fika sichiya ngapi eGabron manje tasayithatha leyo moto sasekade sasiyitrade eBotswana lapha sasifika sayimisa moto kathi misa moto sathi hayi lisizele amapolisa amapolisa abathi awu libasa ngawo sathi hayi sinamapolisa hayi bathi ayincingo zabo amaphasaza engena bathi angena amaphasaza bathi awu yes madoda likhala ngani sathi hayi thina singabantu beZimbabwe so sesiyolwela ilizwe lethu imoto le sinayo le nomlungu esebenza umngani wami okwa uMose manje sesithathi izizela umango omlula ifoni zomlungu nazi yakhe ifoni nazi base bethi okay hayi beyanike lapha base befonele umlungu mlungu imoto inga athi hayi imoto isejaradeni eboy bathi hayi imoto yaseGabron hawu njani bathi aba bathi laba kade ngabanga bathi ngabeZimbabwe bathi a manje singabathi baya nga bathi baya elizweni eZambia bathi libanikeze 1000 libatshele ukuthi ma bengavela khonale ma bephila bebuyele futhi yes after 2 weeks babese buya bathi madoda lilungise after 3 days siyalithatha selihamba kwabuya ke sesibuya lapha sabona imoto emnyama ele flag phakathi mina ngihlambe sihamba ngemoto phoche peche 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 ntwase siphakathi kumafree machinyana okungaka ha madoda lapha sihamba njani ah ngizo ngenani sibo singena kuloku free machine bye 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 zwabe ti losaka 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 ah yithi ngiyothi ngithola ukuthi sesiyehlisela isaka base yehlela isaka ngithola ukuthi sokulezinye imoto ezilenyawo ezingapha so mavhi sethi ngeniswa phakathi imoto lezi zasuka lapha na peche 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 ngeganga 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 ha manje ufika lapho enampundu ngithola abantu ngathi isitukwani abanye ngathi banjani abantu laba asiyehlisa kade angikakubona mina ngamva ngesuthu 2 days khona lapho siyesuka khona lapho kwabo kuthiwa sibhaliswa 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 kusuka namhlanje igama lako ngubani nguDaniel Masibisana sithe ngubani nguDaniel Masibisana adiya ah kodwa ingama sahleza ukuthiwa siyahamba siyohlangabeza unkomo uthatha abavele bekhona babeyazi uthiwa kla awuyazi lutho ya hoy hawu hawu hayi korira hawu 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 komando hawu ngamaphani hawu hawu komando hawu 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 komando hawu hawu hayi korira hawu hawu asiyothi labantu bakuthiwa ron yobunyonyo obunye kade bekuthiwa ama-commandos obubomvu so abe kwakuthiwa ron khonapha
urola phansi wena
urola phansi ubunyonyo abulume kuqala phansi jesuka lapho kule zivaya zengulube kwakuthiwa zatshiywa ngabeswapo
ya
kathi suka lapho kwakuthiwa ron khonaphana yikho lapho kwaphela isuti yami yonke emadakeni engulube ngaphuma ke lapho sengimutsha ingqondo le yayisekhaya ingasekho
siyabonga kakhulu-ke ezothisa sibanda saqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane selimemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19 kwele South Africa kule mgaba emibili ye-Omicron ele-Finland namhla libike ukuba selifuna ukungena kumanyano we-NATO loba umkhokeli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin engakuthakazeleli lokho sokwesikhathi sezamasiko
Senamasiko wenzi umandla loba bamkhulu babelo bola
namhla sixoxa ngendlela zikaZulu lomnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikabulelani lobhengula wakhethwa umdeni wakokhumalo ukuba yinkosi yesizwe sikamthwakazi
umsakazi ngiyabingelela ngaphandle nje kokuthi kuseselabo youth day labo women's day into enkulu lonyaka inkosi efisa ukuthi iyenziwe ibe enkulu yisikhumbuzo senkosi uMzilikazi mhlaka 10 September 2022 emhlahlandlela. Abantu abalungiselele lonyaka imhlahlandlela 10 September siya ngokunengi bethu kobulawayo. Imhlahlandlela bayazi abantu is just 17 kilometers away from Ibulawayo. Yilokhu nje okumqoka mhlonishwa ukuza sihlanganisa isizwe isikhumbuzo senkosi uMzilikazi 10 September 2020. Inkosi ke iyacela ukuthi abantu indawana zonke asiqoqane sihlangane khona emhlahlandlela.
Sikhathe kanganani isikhumbuzo lesi babakhumalo?
Usuku lokudlula emhlabeni kumbe ukukhothama kwesilo sakithi uMzilikazi lubaluleke kakhulu ngoba uMzilikazi nguyena msunguli wesizwe sikaMthwakazi. Yilokhu ke usuku lolo lika 10 September 2022 isikhumbuzo senkosi uMzilikazi sibaluleke kakhulu ngoba siyisizwe nje uMthwakazi sabunjwa sakhiwa yileyo nkosi uMzilikazi kaMashobane. Yilokhu kubaluleka kwalolo suku. Yebo mhlonishwa abantu bengathi uthi engani lo bhengula sikaze sibe nezikhumbuzo zakhe kuza kwenziwa lokho. Kodwa vele lesisizwe umsunguli waso uMzilikazi kaMashobane. So ke kubaluleke kakhulu ukuthi sihlangane emhlahlandlela ngo 10 September ngoba isizwe simi nje sasungulwa uMzilikazi kaMashobane. Yikho kubaluleka kwalolo suku. Ngithanda ukusho ukuthi yebo awu inyama yabi ingayami ntabe sichayela ngenyama lolo suku. Sizahlatshwa izinkomo kudliwe njengenjwayelo abantu abeze kuvele nje hayi siyabe sihlabile ngoba vele kuyazila kithi ukuhlangana kungelagazi. Kuyabe kuhlatshiwe ngeqiniso abantu abeze ngobuningi babo kuyadliwa sisukele City Hall izikhathi zizazisho uma sokusondela isikhathi. Kodwa ke njengenjwayelo siyagida siyadla inyama iyabe inengi kakhulu.
Balalisa abalaleli Khumalo.
Ngiyabonga kakhulu ithuba ongiphelona. Umbiko usuhambile hayi sizazilandelela ngezinye indlela kodwa umbiko usuhambile bantu bakithi asihlangane emhlahlandlela 10 September 2022 ngiyabonga msakazi.
Hey, ngithathele lithuba ukuthi ngibonge uMnumzana Bowman Khumalo isikhulumeli sikabulelani Lobhengula wakhethwa ngumdeni wakoKhumalo ukuba inkosi yesizwe sikaMthwakazi. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Kodwa manje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Njengensuku zonke kuba kuhleke kuba nesihlangane badlalela abathandekayo. Sibonga njalo ithuba lelo kuba sihlangane lapha kulolu hlelo lukavuselela umoya emsakazweni kwestudio 7. Namhlanje sizake sikhangele indaba ephathelene lemuli lomndeni. Ukuthi kanti ilizwi lithini nalabo abantu abahlala ndawonye engathi mina ubaba lo mama labantwana. Singalibali ukuthi esintwini sakithi ubaba kuyena ozala kuphela kodwa lowo muntu olingana lo muntu onganguyihlo nguyihlo lo muntu olingana lo nyoko nguyoko. Isintu ke sasigoqa njalo abantwana baso ukuthi bakwazi ukuhlonipha abantu abadala. Sizakhangela ke encwadini yezaga isahluko sokuqala. Sizabala nje amavesi amabili, ivesi lesishiyangalombili lelesi shiyangalonye. Kufundeka kanje: ndodana yami izwa ulaya ukayihlo ungawushiyi umthetho kanyoko. 9. Ngokuba kuya kuba ngumqhele omuhle wekhanda lakho nemigeqo entanyeni yakho. Lapha ilizwi liqondiswa njengoba likhuluma lithi ndodana yami ngendlela yesiqondiso indlela yokutshela lo olaleleyo phela uthi ndodana yami kungatsho ukuthi mntanami nje njengoba umntwana engaba indodana kumbe abe yindodakazi kodwa ngithanda ukuthi singagxili kakhulu kundodana leyo kodwa sigxile kakhulu ebazalini ubaba lo mama okwenza ukuthi ngisho njalo yikuthi ilizwe lakithi kumbe lamanye amazwe kukhanya izinto ziyaguquka enhlalweni leuphileni kwabantu ngenye indlela akuseyikho lokhu uNkulunkulu akudalela abantu kumbe lesiko lesintu lobuntu eliseseyikho khona kuthiwa wena ndodana umele uzwe ulaya kwayihlo siphenduke sithi umntwana uza kuzwa nxa ubaba kumbe uyise emlaya umntwana nxa engalaywanga ngabazali kunzima ukuthi abe ngumuntu opheleleyo yebo kambe sizala inyama umoya kodwa ngokunye okukhulu ukuthi labo bantwana esilabo bobaba kasibalayeni bathi lanxa beganga bexhwala besenza khonoku esikubonayo bengahloniphi bengaziphathi benze besazi ukuthi ubaba lomama lokhu kabakufuni singakhathali singadinwa ukukhuza abantwana kuthiwa omama ke kumele babe ngabanika umthetho wokuziphatha abantwana besesegumeni ubaba kuthiwa kumele laye umama ngokunika umthetho asibapheni imithetho singalandeli ukuthi kabayezwa bangamahlongandlebe bobaba layani abantwabenu bomama bapheni umthetho ukwenzela ukuthi lina unembeza wenu abe ngohlambululekileyo ukuthi wenzile okumele uwenze asikhulekeni babathixo ingcwele sinika amandla njengabazali kubana thina obaba sile abantwana omama babanike umthetho ukuthi umlando ungazwasala kithi njengabazali engxenye elinye ilanga abantwana labo bangawuthola umsa wokulalela amen
lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
siyabonga kakhulu untungamile inkomo ungadinwa lokusasa Wezemidlalo uphethwe kungakachayi isikhathi umdlalo wenguqu phakathi kweqembu le-Highlanders le-Dynamos namuhla enkundleni ye-Bafana Stadium. Iphoso ibikhokhela 1-0. Abalandeli be-Highlanders le-Dynamos bangena enkundleni besola indlela uNompembe abephethe ngayo umdlalo lo. Abalandeli be-Dimbare bazame ukubaleka legedi. Kwezinye injalo indaba, umculi olodumo uDeborah Fraser akasekho. Iphephandaba le isolezwe libika uba uDeborah ubhubhe namhla emini akwaziwa ukuba ubulewe yini. Umculo kaDeborah Fraser uthakazelelwa ngabantu abaningi kwele Zimbabwe sithi kalale ngokuthula. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Bayakhala osomabhizimusi ngokuvinjwa kwamabhanga ukuba ababoleke imali. Kulabanye njalo abathi amabhanga kabaniki imali. Umculi olodumo uDeborah Fraser kasekho. Silukuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguGibbs Dube. Sikhumbule ukuthi ekuseni siyabesile uhlelo lwethu ngo-6:30 lingakhohlwa uhlelo lwesiNdebele sijalo ukuthi ke siliphakulele elikuthakazelelayo kakhulu. Njalo lingakhohlwa lokuthi sikuFacebook kuVIO iNdebele. Kuzobuya ke lingakhohlwa njalo sile website www.voandebele.com. Siyabonga kakhulu lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.